Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chipiri kurume 13/2018. Mwaka wa kutengeswa kwefodya unotanga varimi vakawanda vachikumbira banga guru renyika kuti vapiwe mari yakawanda nemabanga ari pamusika wefodya. Kwete kupiwa mazana matatu emadhora pazuva sezvakataurwa nebanga guru. Vagari vemuHarare vanosangana nevakuru vakuru vekambani yemagetsi vachichema chema nekudzimwa dzimwa kuri kuitwa magetsi izvo zvoisa vamwe munjodzi. Vanotengesa mumigwagwa kwaMutare voneswa ndondo nemasoja ari kuvatorera zvinhu zvavo. Kuramwa mabasa kwavana chiremba koramba kuchienderera mberi sezvo pasina kuwirirana nehurumende. Komiti yeparamende inoona nezvemagetsi pamwe nemigodhi yokurudzira mapurisa kuti vasunge makurukota ose pamwe nevakuru vakuru vemakambani ane chekuita neuori unonzi wakaitika pachirongwa cheGwanda Solar Project. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvichange zvichikosheswa nevechidiki musarudzo dzichaitwa gore rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 4930-13860-6080-15580 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM kubva muvhuro kusvika chishanu. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tichange tiri kutarisa kushandiswa kwedandemutande resocial media zvakadai seWhatsApp nezvimwewo kuti zvinoshandiswa muzvinobatsira here panyaya dzezvematongerwo enyika kana mudzimba. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.